Aiwa maita nyino mvunzo wakanaka. Tiri kubatsira vanhu kubva ukoko nekuvapa mukana wekugona kutenga zvinhu zvacho online pawebsite yerivandisata.com. Vakatenga ivo pasaiti pedu tinogona kuvabatsira zvikuru nekuti tinoshanda nevanhu vakaok Zimbabwe. Ende vamwe mashops anokwana kuita 71 or so kuzimbabwe. Saka kana vanhu vakatenga paok pazimbabwe pasata.com tinoshanda nevanhu vese vakaok. Saka kana paine zvinhu zvisiri kumbare zviri kumufakosi tinogona kuvabatsira nekuti zviri mashops ekaok. Saka ipapo ndogona kuita kusosa zvokuino kungofamba-famba nevanhu vekaok nekuti tivanogona kunga vane zvinhu mustoro 1 zvisiri mune imwe sitoro. Asi kana ukashanda nesu tinogona kuvabatsira tinogona kubva muna First Street tichienda kumarimba park kana zichienda kune dzimwe nzvimbo kuwaterfalls kana kuti kucranbourne kwese kuina mashopu ekaok tinogona kuvabatsira.
Vanhu vari kuno kunana America zvinoda here kuti vange vari munzvimbo iri pedyo nemi kana kuti chero vari pavari vanongowana rubatsiro rwakakwana?
Aiwa chero kana vari pavari kana vari muno muamerica kana kuaustralia kana kuengland vakangoenda pasata.com ipapo isu tine one price inogona kubatsira munhu wese on a global spot. Unongoenda paonline motenga mobhadhara isu towana odha yacho toitimira kuhead office yakaok. Ichichiri apa wozviunganidzira munhu wacho ononhonga zvobva zvazara. Tine maproducts avo ese ekaok, tine about 45,000 products ekaok and izvozvo zvese izvo products zvinowanika muzimbabwe zviriko but they may not be in every store.
Vanhu vangangode kunzwisisa kuti nekukwira kwira kuri kuita mitengo kumusha nekuchinja chinja kwazvinoita imi mapurize enyu amunenge makaisa haazokwira nekudzika here zvichienderana nezvowe zvowe riri kuitika kumusha?
Anogona kukwira nekudzika asi kana takanyora purize inenge iripo inenge yatengwa naya tinobatsira naya munhu tiri pabishine nheremhere kuno yekugona kuchinja mapurize acho. Tikanzi achinja tinochinja asi hatichinji every minute every hour and zvinhu zvese zvakanyorwa purize. So ari kuchinja zvaakumba tiri kungotawo flashes nacho kuti ushandisa mapurize ari mustore. What we do is munhu akatenga chinhu zvinhu zve$100 anowana zvikoko kumba kwadzo zve$100 hatigona kuzomuti aiwa zvizvaka zvachinja za$200 aiwa zvidaro nonangoti mari yako yabhadhara yese yachatata zvikafipa hatigona kudzoka kura munhu kuti mari yacho yakaperera pachinza chete todainge mari aiwa tidaro. Vanondiwana pasaza.com ndine inonzi email yacho inonzi anesu@saza.com kana kuti feedback@saza.com kana pawhatsapp ndinobatwa pa 951217 98